Izvi zvaziviswa nevakafanira kubata chigaro chemunyori muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota vaGeorge Charamba mugwaro waburitsa nhasi mangwanani. VaCharamba vati vatevedzeri vamunangagwa vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi vachange vachichinjana kumbofanira kubata matomo emutungamiriri wenyika vakamirira kudzoka kubasa kwavamunangagwa. VaCharamba vati vaChiwenga ndivo vachatanga kumbofanira kubata chigaro chemutungamiriri wenyika vozopawo chimuti kuna vaMohadi uye vati vamunangagwa vachapedza zororo vari munyika. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvakakosha zvaitwa navamunangagwa zvekuti vaite zororo ravo vari munyika, vachiti izvi zvinochengetedza homwe yenyika sezvo nzendo dzemutungamiriri wenyika dzichibhadharwa kubva muhomwe yenyika zvisinei nekuti ari pazororo here kana kuti kwete. Vaimbova mutungamiriri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vaizivikanwa nekuenda mhiri kwemakungwa nevanhu vakawanda pavainge vari pazororo. Mutodi vati munyika mune nzvimbo dzakawanda dzekushanyira dzisingade kuti pashandiswe mari yekunze iyo yakashomeka munyika.
Vachange vari muno munyika hatisatanzwa kuti vachava vane tarisiro yekubuda munyika kuenda kune dzimwe nzvimbo, sezvo muchingozivawo kuti muno munyika mune nzvimbo dzokutandarira dzakawanda. Saka tinotenda kuti vachange vari papurazi pavo vachionawo zviri kuitika ipapo papurazi pavo kana vachida kufamba nzvimbo zhinji dziri muno dzakawanda nemhuri yavo. President havana kutaura kuti vachange vachibuda kunze. Saka veruzhinji vanofanirawo kunzwisisa chinhu ichocho kuti nyika ino tine matourist attraction akati wandei, tine maresort areas akawanda. Saka vana veZimbabwe vanoda kunge vachivari pamaholiday vanogona kunge vari muno munyika vasingasarudzi kuenda kunze kwenyika kunospenda mari kunze kwenyika kunodiwa maforeign currency. Ndo zvatingadzidza vanhu veZimbabwe kuti ngatimbomirai zvekubuda kunze kunotsvaga maforeign currency yekuti tiende kunodya kune dzimwe nyika, iyo nyika yedu iine nzvimbo dzekuti tinokwanisa kutandara kana tiri pamaholiday.
Asi mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vati havaone chikonzero chekuti vamunangagwa vaende pazororo, zvinhu zvizhinji zvisina kumira zvakanaka munyika.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, saka tinoshamisika kuti koivo sei vasarudza kuenda kuzororo vachisiya zvinhu zvakamira manyama amire nerongo munyika kudai.
Izvi zvatsinirwawo nenhengo yekomiti yepamusoro muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaLove More Chinoputsa.
Ikonomi yafa, mashurugu ari kunetsa achipedza vanhu, zvinhu zvipatara zvina mishonga, vana chiremba havasi kumabasa, vana vezvikoro vari kuvhura pasina zviri kuitika, asi mumwe munhu anotora mavhiki matatu achienda kuleave. Sazvinoreva ndezvekuti murume uyu tiri kumuremedza nekumutungamidza nyika, murume uyu tiri kumuremedza nekuti atitungamirire. Chaanoziya hapana, chaanoita iye hapana.
Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kuenda kwavamunangagwa kuzororo vasina kugadzirisa nhuna dzevadzidzisi pamwe nevashandi vose vehurumende kunoratidza kuti vamunangagwa havana hanya nemararamiro evashandi vehurumende yavo. VaMasaraure vati vamunangagwa vanga vachifanira kurega kuenda kuzororo vogadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Patinochema kuti dai vatipawo mari yekuti tirarame, tikwanise kudzidzisawo vana vevarombo sezvo tikwanise kuti nyika ienderere mberi. Vana chirembawo vachiita zvimwe chete, vana mukoti vachiita zvimwe chete, asi ivo vosarudza kuti vanoda kuzorora. Haisi nguva yekuzorora nyika ichitsva. Moto zvinotanga kubvira mumba, iwe woti ndida kumboti nditure befu panze pekuti umanye kuti utore mvura uchidzimura. Ndo zviri kuitwa navamunangagwa vachizorora nguva yatinovatarisira kuti vange vachimira mira kuti zvinhu zvedu zvinake.
Asi mutungamiriri webato reLabour Economist and African Democrats Muzvare Linda Masarira vati hapana chakaipa kuti vamunangagwa vaende kuzororo.
Chandaona chinokudzika pane zororo yatorwa navamunangagwa ndechekuti vari kuzorora vari mukati menyika yavo, semazororero akaitawo vamwe vana veZimbabwe vari mukati menyika ino vanga vasina pfuma kana yekusvika mumisha mavo. Tinozvikudza nekuti vari kuona kuti homwe yenyika yakaboka, havangarambe vachinomora homwe iyoyo vachienda kunze kwenyika iyo nyika isina kumira zvakanaka.
Zvichakadai vakumalo vatova vamunangagwa havana kuda kuenda kunozororera kunze kwenyika sezvo vachiti mubato reZANU PF mune kurwirana masimba kurimo pakati peutungamiriri webato iri.
Vari kutyirawo mamiriro akaitawo zvematongerwo enyika mubato mavo. Hatingati ivo vamunangagwa vasarudza kuti vange vachichengetedza mari yenyika, nokuti pakuchengetedzwa kwemari yenyika tinoziva kuti ivo havapo. Tinoziva tinosiona ma private jets avanozvihaira kana vachibuda kunze uku, kureva kuti havanei munhu asinei nezvekuchengetedzwa kwemari yenyika, asi kungoti munhu ari kurindira akagaririra madevelopments ari kuitika mupati mavo.
Asi vamutodi vati izvi ndezvemugodzi matsuro, vachiti vamunangagwa navachiwenga vari kufambidzana sebhandi nebhurugwa.
Ngatisateererai vanotaura kuti muZANU PF hamuna kuwirirana, vamunangagwa havasi kuwirirana vachiwenga. Mashoko emanyepo ose iwayo mashoko evanhu vari kutsvaga kurwisana kuvatungamiriri venyika. Hakuna zvakadaro, tine kubatana kwakasimba chaizvo uye pano kunzwanana kwakasimba chaizvo pakati pemutungamiriri wenyika vaidi Mnangagwa na vice wavo vachiwenga. Vakabatana ende vari kushanda pamwe chete. Saka nyika yedu tiri kuenderera mberi. 2020 ndogore ratiri kuti riri kudrivha economy, igore reprosperity, igore ratiri kutarisira kuwanikwa kwemabasa, igore ratiri kuatarisira kukura kweekonomy. Tiri kutochema kudai mvura yarega yanaya zvakanaka, yarega kuita sezvairi kuita izvi, kuti apa yanaya apa haina kunaya. Izvozvo zvinogona kuti kunzira nzara, asi kana zviri zvokuti zvehurumende, aiwa tiri kuti gore rino nderebudiriro, gore rino ndere development.
Asi nyanzvi munyadzi wezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaConrad Gweru vati igaro ziva kuti muZANU PF mune makakatanwa.
Rangarai kuti makore apfuura mai Mujuru vakadzingwa vachinzi vane chikwata chava kuedza kusimudzira kuti ivo mai Mujuru vagosara vachitonga vamugaba yavasisiku. Vamunangagwa zvakare vakadzingwawo mugore ra2017 vachizodzoka havo vachibatsirwa nemauto kuti vazosara vachitonga vamugaba yavabviswa nemauto. Zvisinei, pakutongwa kwavari kuita uko pakazosara paine mitauro yanga iripo yekuti pane kakusawirirana karipo pakati pavo ivo vamunangagwa na vice president wavo vachiwenga. Rangarai kuti makore ese apfuura iwawo even panotaurwa zvana mai Mujuru zvana ivo vana Mnangagwa panoita sekunge hazvioneki kuti makakatana aripo, asi ukangoona zvangovhera zvangotanga kutaura mubato reZANU PF ubva waziva kuti hapana kana chakamira zvakanaka mubato iroro.
Vamunangagwa vachange vari pazororo kwemasvondo matatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.